Dr. Zembe takanzwa kuti nezuro makashanyira vasikala kuchikurubhi ikoko uko.
Nezuro musowa 2 ndira 2024. Ini ndakatumwa nebato Democratic Party DP. Bato ramapise mune zvamatongerwo enyika iro randinotungamira kundoshanyira vasikala vajobsikala kuturongo rechikurubhi maximum. Prison uko kwakabatwa muusungwa kwenguva yadarika gore nechidimbu chapakati.
Chinangwa chekushanya uku changa chiri chei?
Shoko rokutanga rakanga riri rokuti ndinoona kuti vasikara vakadii pautano hwavo, sezvo tose takaona nguva yapfuura museri iyo vasikara vari muchipatara vachivhiyiwa pamubhedha, vakasungirirwa makumbo avo pamubhedha nengetani. Shoko repiri raiva rokunyaradzana navo mukushungurudzwa nomukutambudzwa vari paturongo irori vasina mhaka yavakapara munyika muno yeZimbabwe. Shoko retatu rakanga riri rokuvasimbisa zvichibva kubato ramapitsa reDemocratic Party rezvekutongwa kwenyika, kuti nhamo yavari kuona yavakaona neyavachaona vakabatwa munhapwa muusungwa imomo ichapfuura, nokuti hakuna chinoitwa nomunhu pasi rino chisina magumo.
Veruzhinji vanogara vachibvunzawo makawana vakadini utano hwavo kana pfungwa dzavo.
Ndakawana vakasimba zvikuru zvokuti izvo unotozokatyamara kuti ndiye munhu here akambodzimbikana. Asi pandaihwereketa navo ndichivaona vakanga vakasungwa nengetani mumakumbo. Vanogara vakasungwa nengetani mumakumbo.
Ndedzipi nyaya dzamakabata mukukurukura navasikala?
Pane zvinhu zvakati mukuti zvandakazokurukura navo vajobsikala. Chokutanga chaiva chokuti nyika inoda kuti ive noutongi hutungamiri hunosharwa navanhu mujekerere, sezvo sarudzo dzakaitwa gore rapera musi wa 23 Nyamavhuvhu dzakanga dzisiri sarudzo musoro kwazvo. Chimwe chechipiri chatakakurukura nechazvinosvo kuti pane muono uye nokushungurudzika kwokuti matare omuZimbabwe akaondomoka. Hapachina matare anoenzanisa makakava anosviswa kumatare iwayo. Vajobsikara vakataura chose kuti pachatoita basa rokumutsa matare avanhu, nokuti ese akaondomorwa ava kutonga nyaya aine divi raakarerekera.